Ndichiri kuridza musambo wangu weJIT ndane chimwe chikwata chino chandakafoma chanda kuti JIT Jive Band. And muchikwata umu tiri vanhu 5 nindini chete muZimbabwe vamwe vese varungu vekuno.
Ko sei makafunga kuva pachikwata chitsva ichi?
Diaspora kai. Diaspora yekuti uende kumusha unokumba vamwe futi chakunetsa ndoti ukaenda kumusha kwacho vanhu vacho vanongoda kuuya zvezvekungoti tinoda kuenda kuLondon kwete kuda kuve mubhendi ayo. Saka ndakangoona kuti pazi zvakunetsa traveling up and down. Saka ndakangoti semunhu ndaakugara kunoku regai ndingomisa chikwata chacho muno. Ndiri muEdinburgh, Scotland.
Pane damba refu ramuri kutsikisa here rechikwata chitsva ichi?
Masongs aripo but hatisati tapinda mustudio. Zvinoitika ndozvoti music iyi ndeichida kuti inyatsonyura muropa ravo vanhu kuno kwavo nekuti it's a different culture ka. Saka zvimwe zvinhu vanenge vasingaridzei nenzira yandinofungira yacho. Saka ndezvokutoti ndinyanyopusha zvipinde muropa then kwauzotsikisa.
Muchiri kumboitawo here mamwe mashows muri koku Edinburgh?
Mashows tukuita akawanda. Mafestivals yese tinoita mashows kunoku. Mafestivals like Masamom.
Pane urongwa here wekumbodzokera kumusha kuno kwenya nechikwata chitsva ichi?
Taive takatarisira unozongonzwa kunzi ana Thomas vaa kuZimbabwe. Oshaya kuti kopashaya kana vamboti konnectawo kuti atisimudze tiende kumusha timbonoridza. Saka ya zvinangwa zviripo zvekuti timboenda kumusha bati ndokunge kana kwadzigadzikana iye zvine zvine situation iriko iyi ndifungo si tingade kuenda kumusha ndava vanhu vachiri kuda kumbobatanidza ikonomi yavo mushe mushe.
Totarisawo kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata chebundu boys ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys kutanga kwaro taiko cha as from 1980 chikwata chakabva mu chikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha, saka takabva tangozviti maBundu Boys and the word Bundu iro riri takanyanya kuritora pa pane kamwe kamelisha grupu kainzi Farabundo kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha ikaiti zvingozviti isusu maBundu Boys kukomemorata makomporedzi edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nanamusha kabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei?
Nyaya yana Tembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muridzi wechikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa semunhu akanga ari spokes. Isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura taura pane vanhu, but ari Big chai akatozoya muBundu taBundu yatovepo kare. Big akabva kuchinoi abva kuchinoi akauya nebhendi rake rainzi Missing Tooth.
Baba mukuru neta mwaita anjana nana chipo atinenda nena chipo pamuno nosuka pamuno nosuka pamuno nosuka pamuno nosuka mono yale minuro mazo ndiuza zvano taura zake zose wakatora vana vangu vose akatora chandaita sada chishaya chandaita sada Bam no, 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 no,